Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 8th, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Welcome to our women's segment of the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. Today we are discussing COVID-19 related issues, including reported increase of 10 pregnancies and early child marriages during the COVID-19 lockdown.
Yes, and in that regard, Women's Affairs Minister Stembiso Nyoni last week presented a report in Parliament on the level of public service delivery related to gender-based violence. And in that report, it was reported that there is an increase in the number of early child marriages currently being faced in the country at the moment under lockdown. And during that, she said in that pandemic, it has been reported that child marriages and teen pregnancies have increased.
And she also reported that over 4,959 young girls of school-going age got impregnated, with some of them risking losing their education opportunity if they are not pursue readmission at their respective school. Last year, Zimbabwe amended the country's Education Act by making it illegal to expel pregnant girls from school. The report also noted that 1,774 young girls had been married off as child brides during the pandemic.
And this law that was enacted last year has recently sparked a lot of debate on social media of parents and interested parties asking whether it's okay for young girls to go back to school after they have been impregnated. But statistics from the Research and Advocacy Unit say that 31% of girls in Zimbabwe are married before the age of 18, and 4% are married before the age of 15, despite laws in the country that criminalize all marriages below 18.
And looking at COVID-19, the Minister of Health says as of yesterday, Zimbabwe had 36,984 confirmed cases, including 34,803 recoveries and 1,531 deaths. To date, a total of 153,238 people have been vaccinated against COVID-19.
And Zimbabwe has aims to vaccinate 10 million of its population, which represents 60% of the whole country, and which health officials say will achieve herd immunity to stop the uncontrolled spread of the virus.
We'll also be discussing other issues affecting women with some of our guests who are leading some organizations assisting women with various projects during this COVID pandemic, and also those in government. And so we'd like to hear your views on the issue. Yeboke kulabo abasanda ukusixhuma khathesi. Lamhlanje ke sicubungula udaba lwe-COVID-19 njengenjayelo. Sinanzelela ukuthi udaba lolu luthinta indaba eziningi elizweni, ngoba konke kugxile ekuthini umkhuhlane lo usuwenze ukuthi imisebenzi ingaqhutshwa ngemfanelo lezinye inhlelo ngenxa yemigoqo efakwa lapha nguhulumende ukuthi abantu beyilandele ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Sizabe sikhangela ke leli gcikwane lokuthi abantu bahlezi njani lapha ezindlini. Sikhangela labantwana bangamantombazana bezikolo labo abazikhulelwayo behluleka ukuthi beqedise izifundo zabo. Kodwa sabona phela ukuthi uhulumende uthi hayi, abantwana bengagxotshwa ezikolo nxa sebezithwele, kumele bebuyele ukwenzela ukuthi imfundo yabo ingaphazamiseki, khona bezenelisa ke ukuthi banakekele abantwana abazaba beletha. Ngakho ke lokho sikuzwile ke kukhulunywa ke umphathi ntambo obona ngezabe sifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni, laye ukukhulumile lokhu. Sizabe sixoxa njalo labanye abesifazana, ngoba siyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi se-COVID-19 balenhlelo ezichiyeneyo abaziqhubayo kanye labanye abesifazana ababakhokhelayo. Siyananzelela ukuthi zikhona inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngenhlelo ezichiyeneyo besezindlini, abanye njalo imisebenzi yabo yansuku zonke iyabadibanisa labesifazana lokunye nje okuchiyeneyo. Marvelous.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu nhasi, pachirongwa chedu chemadzimai. Tirikuenderera mberi tichitarisa, tichitaura pamusoro pedenda recovid-19 uye nezviri kuitikawo mumadzimai nevanasikana vechidiki panguva iyi. Tinotarisa isu kuti pari zvino pane dambudziko rekuti vanasikana vechidiki vari muzvikoro vari kunzi ivo vari kuwanikwa vachibatsira pamuviri. Pamusoro paye pekuti vakange vari pamalockdown uyezve vasingaende kuzvikoro, saka takaona svondo rapfuura gurukota rezvemadzimai amaisitembiso Nyone vachitaura ivo vari muparamende kuti pane vana vanosvika 4,959 vasikana vechidiki vari muzvikoro vakawanikwa ivo vachibatsira mimba, uyezve vazhinji vacho vanozotadza kudzokera kuzvikoro. Kunyange hazvo hurumende yakaisa iyo murawo wokuti hapana mwana anorambidzwa kuenda kunodzidza kana achinge anyoresa nekuti ane pamuviri. Saka ndo zvimwe zviri kutaurwa. Zvitaurwa zvakare kuti vana vakawanikwa vachirodzwa vasati vabvazira vati wandei panguva iyoyi yemalockdown atanga tiri kubva kuona. Totarisa zvakare kuti tachiwana kana kudenda iri recovid-19 pari zvino pane vanhu pari zvino zviri kutaura izvo bazi rezveutano vasvika ivo 36,984 vawanikwa ivo vachibata denda iri recovid-19 kubvira parakatanga muna Machi. Kwozouyawo zvakare vanhu vakabata denda iri vakarikunda vari pa34,803. Kwouyawo zvakare zviri kunzwisawo kuchema nezvimwewo kuti pane vamwe vakabata denda iri recovid-19 vanosvika ivo 1,531 asi havana kuzokwanisa kunge vachipona. Tozotarisa zvakare kuti mazuva ano pane nhomba dziri kubayiwa idzo dzekudzivirira covid-19. Pari zvino bazi rezveutano riri kuti pane vanhu 1,553,2038 vawanikwa ivo vachi 153,238 vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba yecovid-19 yekuita kuti vadzivirire kuti vasabatwe, uyezve kuti kana vakabatwa nedenda iri harizokwanisa kunge richivotora upenyu hwavo kana kunge ivo vachizokwanisa kurwarisa sezvatiri kuona zviri kuita vamwe. Hurumende iri kutaura zvakare kuti iri kuda kuti vanhu vakawanda se10 million munyika vabayiwe ivo nhomba iyi kuitira kuti vanhu vazhinji vakabayiwa nhomba iyi zvinozobatsira kuti vanhu vasarambe vachitapurirana chirwere ichochi checovid-19. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo tichitarisawo zviri kuitika munyika panguva iyo ino apo taona zvematongerwo enyika zvichiri kuenderera mberi, uyezve pane zvizhinji zviri kuitika munyika zvatichange tichizeya ipo pano. Asi nyaya huru inyaya iyoyi yekuti muri kuitei kwamuri ikoko panguva ino yecovid-19. Vana ivo vachibatwa nepamuviri vawanda sei, uyezve zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri ridzikire pasi? Star.
Yabo ke siyabonga. Marvelous, we understand we have our first guest, Debra Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Welcome to the show.
You're welcome, ma'am. How are you?
Yes, we are fine. Ungasichazisela nje okokuqala ngamafitshane ukuthi siyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi se-COVID-19 lisebenza njani, yiphi imigoqo eselayithulelwayo ukuthi libuyele emsebenzini, njalo yiphi elokhu ikhona?
Okay, ngithanda ukubingelela abalaleli ngiphinde ngibingelele nami banikazi bohlelo. Njengenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, okuningi esesikwenzile phezu kokuba uhulumende esivumezile ukuthi sibuyele emsebenzini. Okwakuqala siqale sa-identifya ama-vendors ngendawo zabo lapho abakhona kazulula sabona ukuthi kuyini okungabe kungathi kuyashota kibo. Sithenga sivakasha sisiba kibo sabona ukuthi khona lokhu okugcinwa ngohulumende lewu onjengama-sanitizers, lama-water buckets, ama-air dispensers, even lama-mask abaningi bakhona kabalawo njengamazendayo bekhala bethi konke khona lokhu kufuna imali bona nesikhathi lesi-COVID kade bengelanga mali. So bese sasesidinga-ke abangane abasiphathisileyo sakuthola sahamba ngezindawo zonke belele kobulawayo wonke sibalinga sidoneta sakhulumisana izinye lo-councilor laye u-councilor wethu wakobulawayo badoneta lakuye. Sisabane nesibili sasifika legwanda sometime 2 weeks ago besisegwanda municipal lokuzen offices lapho sidoneta izinto zona lezi njengama-sanitizers. Sibese sithi njalo sibonile ukuthi singapho kudoneta kuphela singena abantu abakwemonitayo siyahlupha ngoba soze sikwazi ukuthi kusebenzisa kumbeni ma kuyenza ngendlela eyiyo. Saba nabantu esibathi ngama-dailies ade behamba bebakhumbuza bemonitha bebona ukuthi izindawo zona lezo esizidonethileyo bayakusebenzisa yini. Sena sinanzelela hhayi emamathethi special akobulawayo sokunotshintsho ngoba ama-sanitizers akhona ezindaweni nazangena ba-sanitizer kube lamamaski bayenza konke. Then sibese sithi inhouse yethu njenge-BVTA sibe lezinhlelo ade siziyenza sisenza online kuma-WhatsApp yethu sisenza ezinye sikuthumela nakubo-Zoom sikhuluma ngo-Zoom ngani ngani. So ziningi inhlelo ade sizenza ukwezokuthi amazendazi engafili lost engaboni ngathi umhlaba sufike kucineni. So kade sisenza online lama-training labo bethengisa online. Sase siba lama-partners ethu sibe abangane abaningi sibili silabazi eyimele kasi sibe baningi sibili ngingabakamba ngisike khona le iphephe ibugcwale. Basiphathisile kakhulu ukuthi sikhangele sibone ukuthi siyabancedisa amazendazi emgwaqweni ukuthi bebuyelele ezindaweni zabo. Then sibese sithi nakusithi council ubulawayo wethu sihambile sadoneta ipenda yokuthi zedekele amabheyi. Siyananzelela ukuthi nezinye zamabhayilozi bezisithi khona kumele umuntu ethengise lapho kule bhokisi lasekhona elidetiweyo. Siyananzelela ukuthi ucouncil amabhokisi yane bengasakhali sezadonitha amapenda okuthi kudreshe kudebisile kusekusilemaket sadebisa nayisentumbane kulimaket ukuthi at least amavendor ekhanye ilandela imithetho yani yamabhayilozi e-city council. Then sase sisicina sesithi njengobana sasivele sikhankasa from 2015 sikhankasele ukuthi amabhayilozi ethu kasinje sesiloku sikhala sisithi amabhayilozi ethu ngaka-1976. So ngokuncedisana nabantu izifundisa zenas sayenza amaseza ethu satshintsha amabhayilozi ethu. So siyathaba kakhulu ngoba i-city council isebenzelana layo kuhle futhi lamabhayilozi ethu aka-2020 aqalisile amazendazi okuthi bazawasebenzisa njalo kungathi mabhayilozi apho kufika aphiwa abantu kube ngamabhayilozi aphume ebantwini imithetho abafuna bona ngokwabo bona amazenda ukuthi bayasebenzisa. So ngingathi ngamafithane khona lokho yikho esikwenzileyo nje nesikhathi sona leso se-COVID and nabantu bebethengisa online. Yebo kungabe kunzima
sibiliemadatha
asedura lani nani kodwa abaningi bankhona baqalisile ukuphila ngoba sebethengisa online. Sinanzelela ukuthi kulaku-social distance akumelanga bekuthene ezindaweni. So umuntu ade sithe ngafaka into yakhe eyithengise ku-WhatsApp group kumbe ngithengise we-ever bekusuka nokukhulumisana umuntu esuke from one point to another esiyathengisa.
Yebo ke kuyezwakala. Ungahlala khonapho ungayikhatshana, sizaphenduka futhi kuwe siqale sithathe omunye ukuze sizwe okuningi njalo kwenzakala enhlanganisweni yakho. Marvelous, that was Deborah Mkasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association appraising us there on the measures they've put in place to carry on their activities, you know, as required by the government, knowing that the informal sector is the one most people are relying on right now. Over to you.
Yes, thank you very much. I understand we have our guest. Am I ever nice, Munondo? Tinokuchinga midzai nemufaro.
Tinotenda makadizeyo ikoko vana mavhela sine vamwe vose nevateereri vakanditeerera.
aiwa kunoti riwadi itanga tiri kutaura isu nyaya iri kutaurwa iyo kuti pane huwandu hwevana vechisikana vechidiki vari muzvikoro vakawanikwa ivo vachibatsira mimba panguva ino yeCOVID-19 mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kuona muzvikoro mamuri kushanda nevana vechidiki panguva ino yeCOVID-19
ndingati zvatiri kuona zvakati wandei mavhelasi zviri kuitika muzvikoro ende ndinonyanya kurwadziwa mwoyo wangu nenyaya yekuti panotanga gore ndo panobva patangazve kuti vanhu havachabvumidzwa kufamba denda riya ratsimukazve munyika ino yezimbabwe uye zvepasi rose saka vana vakavharirwazve mukati medzimba takungoona vachimbeya mbeya vasina mufudzi munoziva kana vari kuchikoro zvinhu zviri nani nenyaya yekuti vadzidzisi vanenge vachiita basa ravo nekuvatarisa pose pavanenge vari saka pavakazenge vari kudzimba apa ndinoratidza kuti pakaita mukana vakanyanya wekusununguka vachiita madiraji jina chaivo vachifamba vabereki vainge vakaremerwawo kuti varambe vachifudza vana zvisinei nemutemo wekuti vanhu vairambidzwa kufamba asi tinoona sekuti nezvazobuda izvi mumaripoti zvinoratidza kuti vana avanga vachibiridzira vachibuda kunyange mukati medzimba imomo nekuti uwandu hwataurwa ndinofunga ndinotarisa ripoti yakabuda mumwedzi wapera yakabva yekune ministry yedu yewomen affairs inotarira yekuti vana vanosvika ivo 5000 kana pari pachirungu vakaita mimba panguva ine covid chete chete apa tiri kungotarisa vana vakakwanisa kusvikirwa kwavari vachiripoterwa kunzi aiwa ava ndo vakabata pamuviri asi tine urombo kuti nhamba iyi kana kuti uwandu uhwu hunogona kunge vakatopfuura ipapo nenyaya yekuti kune vamwe vana vasina kusvikirwa kana kuti vasina kuonekwa vakasangana nedambudziko iroro chinonyanya kutishungurudza ndechekuti zvadaro vana avaita mimba imimba yechete here dzatiri kushungurudzika nadzo sesu isu taatishanda nevana tichivasimudzira kodzero dzavo uyezve taatichibatana neurongwa hwenyika hwekuti tisave neanonzi manew infections aya pakufamba kwatinoita uku saka tinoona kuti imimba bedzi here kana kuti patova neurwere hwahuri pakati ipapo nekuti izvozvo hasati zvaongororwa kuti vana ava vamire zvakanaka panyaya dzeutano saka nyaya iyi inosuwisa nenyaya yekuti zvinyange zvazvo hurumende yedu yakabvumidza kana kuti yakaita mutemo uyo unonzi education aid act pachitsauko 12 pavakabvumidza kuti vana kunyange vazvitakura aiwa vakasungirwa kudzokera kuchikoro vakasununguka asi regai nditaurire nyika yezimbabwe kuti izvi zvakaoma zvinhu zvinogona kunge zviripo pamapepa zvakanyorwa zvakajeka chaizvo asi tichangazodzoka pakuzoti ngatizvishandisei ende kana kuti ngazvichiitika zvakaomera zvinhu zvakati wandei chekutanga tinga kungotarisa iye mwana wacho kuti akagadzirira here nemimba yake iya kupfeka yunifomu kuenda kuchikoro achinosangana nevamwe vana vanenge vasina mimba uyezve achakwanisa kunodzidza achikwanisa kubuda zvakanaka here pazvidzidzo zvake asina kushungurudzika kuye munoziva zvinoita kuchikoro ende kana ndakatarisa vana ava ndinoona sekuti vazhinji vacho ndovaya vakanga vakuda kuenda kumafomu 1 vamwe vanga vakuda kuenda kumafomu 2 fomu 3 vadiki saka kune kakushoredzana kakushorana kakudii kari kuchikoro kekuti muzera wevana ava hausati vakunyatsonzwisisa kuti chinhu zvinowanikwa ichi saka mwana 1 achanoshungurudzika ari ikoko uyezve tikaenda pachikoro apa tichaona sekuti vadzidzisi vavoreda ndofunga dambudziko iri ranga richizikana pasi rose kuti tiri kuchema kuti vadzidzisi vedu havana zvekushandisira zvakakwana uyezve mikoho yavo iri mishoma kuzodzidzisa mwana uyo asina dambudziko raainari ko kana achinge azozvitakura mwana uyu akuda zvinhu zvakawanda zvishandisiro zvakasiyana siyana saka
mudzidzisiunge
achikwanisa kuona mwana uyu
regai ndikubatsei muromo ipapo todzoka kwamuri ndimbotora kola quickly vasati vadropa hallo kola hallo kola hallo kola muri kutinzwa here hallo kola kola kana vasipo ngatidzoke henyu kwamuri mai munando renderai mberi
vadzidzisi havasi kuwana zvikwanisiro zvakanyanya zvekuti vakwanise kubatsira mwana uyu kuti nemimba yake ine zvairi kuda kudzidzisawo kune zvakuri kuda ko kana vana vamwe vana vari kudzidza navo unoona kuti panoita musiyano wakanyanya unyange mutemo uyu wakaitwa
kaka chiri kuti ehe mutemo iripo asi ndinoona kuti kuishandisa kwacho kuchiri kundimetsei nenyaya yekuti tine zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuda kuita panzvimbo yatinoti pachirungu maresorts ziya nemafacilities yekuti vana ava kana toda kungopa muenzaniso yekuti nhumbu yarwadza muya muchikoro maticha ane ruzivo here rwekubatsira mwana uyu kuti akwanise kusununguka zvakanaka ndimunoona kuti vana vakazhinji havaunyanyi kubuda pacheno munongova havasati vakugona kuverenga kuti imba dzavo dzakura zvakadii saka munoona kuti iri dambudziko rakanyanya zvizhinji ende ndinoona sekuti zvakanyanya kutowedzeraka vana vavharurwa kudzimba ende kuchikoro uku kwakanga kusina maendero nenyaya yedenda redini asi ndinoona sekuti dambudziko iri makariona kunyange nevana vanogona kutora zvishandisiro zvekudzivirira pamuviri ndinoona sekuti munharaunda yedu yezimbabwe hazvinhu zvisati zvagamuchirika mavhelasi vabereki vazhinji vachiri kuzvityira kuri zvino mwana angatore here family planning mwana angadii asi tinoda kungotaura pachokwadi kuti vana ava kunyange tikavarambidza zvedu asi ndozvinhu zvavari kutoita izvozvo nenyaya yekuti pane mumwe mucherechedzi wakabuda mazuva apera yekuti mwana angatiti zvino ndakukusungisa amai kana muchinge maona mapirisi angu ari mubhegi asi munoona kutoti vana ava vatova neruzivo runodarika vabereki saka nyika kana kuti macommunities edu arida kudzidziswa kuti iyi vana vatava kurarama navo panguva inei vari kuda dzidziso dziri pachena maererano nezvenyaya dzepabondei kuitira kuti madambudziko atinge takuzoona kumashure kana kumberi vana nevabereki vanga vari pachinhanho chimwe chete chekunzwisisa uyezve vaite mushandira pamwe nekuti vamwe vana vanenge vasina kuzikanwa vamwe vanobvisa nhumbu idzodzo ende ndoda kuti zvinondisuisa ndechekuti zera revana vana vadikisa kovakomana andi munoona kuti zvazvinorerukira ndinoita sekuti ndaakunyaya kurerekera kuvasikana api ndo marwadziro azvinondiita 5000 vatadza kudzokera kunoenderera mberi nedzidzo dzavo asi vakomana vari kungoenda mberi nezvakadaro inyaya yekuti hapana chavakatakura saka mutemo uya uri right zvavo wakanaka asi ndokungadai vatarisa matiyo echekuti zvofamba sei vana vamitisana avaitisana pamuviri asi pane zvinoda kuitika zvekuti vana vese vavo vange vachiwana kodzero dzakafanana vese vanogone kupedza chikoro.
Yeah, can you just explain to us in English? We see that, you know, there is concern that there is an increase in the number of young girls that actually got pregnant, especially school going age during this COVID-19. Despite the law that, you know, if a school child is pregnant, they can still go back to school. Tell us a little bit. You've been working in this community. What are you seeing on the ground? What's going on?
No, it's a very sad situation that we're experiencing here because the number is actually alarming. And we are really worried because we don't think that this number which has come out in the report is the exact number. What about those who were not approached or not recorded when the report was being compiled? And I think the problem started when the lockdown level 4 was introduced in Zimbabwe due to the COVID-19. These children were locked up in the home. And while they were in the home, I think the parents, they lost control over their children, and they kept on indulging. And it's really said that when they indulged, we are not sure whether they did not contract the deadly disease, the HIV, the STIs, because they're only talking about pregnancy. So it's something that needs also to be interrogated or investigated in terms of going forward for the safety of these children. And going to the law now, the Education Act, Chapter 12, which was amended or put in place by the government, we welcome that decision very much and very well. But our problem is that the implementation part of it, because we are looking at a teacher where the resources or the incapacitation of teachers has been the talk of the day here in Zimbabwe. Teachers were incapacitated to also continue doing their jobs, and they were striking. They were striking. And now given an added responsibility of a pregnant girl child to look after, I think this person needs a special attention. And it's a special, she needs special interest. For example, you know, she has conditions that are not normal, and she's got some special needs that the school has to meet. So we are looking at the facilities that are available at the school. Here we are talking about even the maternal services. We are talking about the gynecological services. Our teachers, do they have skills to deal with such cases if it comes to waste?
Yes, thank you very much. Very much to our guest, Evanaisa Monondo. We'll come back to you again for the continuation. Lapho ke besizwa omunye umhlonishwa wethu unkosikazi Evanaisa Monondo esichasisela ke ngokwenzakala labantwana besikolo labazithwalayo abasebenza bebonke ukuthi hayi ngempela kulomthwalo omkhulu lapho njengoba sibonile ukuthi abanye bazithwala behluleka ukubuyela esikolo njalo uthi mhlawumbe ayisiyo leli inani eliqanjwayo ngoba baningi kakhulu abanye mhlawumbe abangabafinyelelanga besaqoqa amanombolo la. Yeah, sesibuyela kuwe njalo, we're going back to our guest, Deborah Mukasa. Yes, what can you tell us about the vending issue there in the country, in Bulawayo? What's going on? Is it still the backbone of providing meals to most families?
Okay, vending is still the backbone of the country. As far as I'm concerned, because even the number is still, you know. I want to have a second of informal. When I do everything, you start buying and selling and the woman's my daughter and what is. So it's still there. And the guys are telling over this government, the guys have been a policies. I got a car, you ngemsebenzi lokuvula amasekthari izinto zonke zilokhu zisiwa sikhangele i-economy yethu sikhangele nemali yethu lokhu kusiwa so abantu bewake up in the morning bespeaker for nevendis ufinde ukuthi vele ama-street onke even noma lakhathi esiqovedirale ikhona ama-regulations akhona some people are they are ignoring it. Although they know what is going on. While Boga Femi, they got a map asking, they have the regimen as directed. All what they have to be on the table.
Yebo besizwa njalo labantwana besikolo labo ukuthi sebengumhlambi kazelusile labo bakhona yini abatholayo ukuthi bethengise kumbe hayi ngokwalabo asebekhulile kuphela njalo abalemvumo ku-council ukuthi bethengise
Okwakhathesi i-council is failing ukuthi i-control-e abantu especially beZimbabwe ne-economy yethu leyo singananzela ukuthi once i-COVID lokhu ama-regulations lawathena esuka khona okuthi abantu besanitize begqoka amamaski beyenze lani lakhona lokuthi sibuyele emsebenzini iqalise ila ma-street lokhuze measures okuthi kumele uhambe emapholiseni uyezikliya ubhadale ama-license uyezezenzeni but konke khona lokhu i-council kaye kukwanisanga ngoba izini lakhathi ezinoma sikhuluma ayikaningi izini abantu abadisplaswayo from e-town ayikabaningi emalokishini ukuthi bethengisele ithi ama-resources abo asesemancane kabalakho vele okuthi beqalise ukuthi beyiphedele abantu emalokishini ngingangikhuluma ngamalokishini ngikhuluma amawadi ukuthi at least umuntu osuka othuke emarket ethengisa amadempophoma kuwadi 9 then ethengise amagogo onaye kuwadi 18 isikhansile kayikafikeleli khonapho so ithanda ukuthi abantu bayaphenza indena nje ezitredini lethengisa sibeke sikhuluma futhi lakhona lokho ukuthi izikolo zingazivulwa imithetho yezikolo isuke yaqansa kakhulu eskhul fizi kuyafuneka amabhuku kuyafuneka everything kuyafuneka so at the end of the day abazali abayibo abaphila ngokuthengisa bayehluleka ukuthi-ke bemithe that target uthole ukuthi abantwana abaningi kabakho ezikolweni kathesi izini lamasizi akholile so uzathola ukuthi umzali ongumama ubaba lomntwana bonke basezibredeni bazama ukuhlanganisa imali zokuthi engxenye umntwana ne-certain term ezavulwa zebuyeke ezikolweni so it's very difficult labantwana siyaba-abuse labantwana basezigridini
bayathengisakuyezwakala sizaphenduka njalo Yes, sizaphenduka njalo uqedise ofuna ukukhuluma sike sithathe umlaleli mhlawumbe ucingo lakhe luqume kodwa ungayikhatshana yebo siyakwamukela kuhlelo mlaleli wethu
yebo
yembane ngikhuluma la
awukhuluma lo Raphael Ncube
yebo ungaphi kwenda
ngisempoint eplant
kunjani khona ngapha eplant
Hayi sokuqala kuba lamakhaza khaza nje hayi wona umumo muvi impela lokho sisiwa sivuka sisiwa sivuka hayi izala izasibulala lezulu line kakhulu amabele kasavuthwa ngakuthi asuke athuta
abanye bebelithabela ukuthi mhlawumbe bazaba lesivuno esithexaxa ngakho khona ngapha kuhambanga kuhle yini
hayi abanye labanye ikakhulu ngoba lezindawo zilamacaca bona abantu abalimi ezindaweni eziqinile ezingamacaca lezibomzini hayi kungcono kibo kuthi labo abalimi ezindaweni ezingamatsheletshele hayi hayi akubanga kuhle
ye kuthi sesikhangela lalokhu-ke ugcikwane leli lo mkhuhlane we-COVID 19 kunjani khona ngapho abantu lokhu belandela-ke iziqondiso zikahulumente zokuthi bazivikele
Yeah, hayi kakhulu abantu bayazilandela kakhulu sibili iziqondiso zikahulumende asiyahlangana lapho ezindleleni kugqokiwa amamaski lanxa ungena eshophu kukhona okungama-sanitizers uyaqala ugeza izandla hhayi iziqondiso ziyalandelwa mpela
ye sesikhangela lapho the indlala ibhahile khona ngapho manje abantu badlani baziphandela ngani kuyathengiseka yini emaphandleni kumbe lisema kumbe ama-growth points kuyini abantu abakwenzayo ukuthi bephile
abantu bayazama bayathengithengisa nje okuyizinto kwaba abanakho bakhona abanye bapheka izithwalo lapha thina sisema-growth points la bakhona abanye omama bapheka pheka izithwalo lapha bethengisa labo bezama impilo labanye bethengisa ama-airtime lokungamatamatisi ngoba sisethizane le-retation enkulu lapha e-ada abanye balimile phakathi khonokho okuyimbhida nje mbhijana lamatamatisi khathesi-ke kodwa kade kungakavuthwa kakhulu okuningi okulinyiweyo phakathi ngale but khonokho okulutshwana bayathengisa
hhayi siyathaba ukuthi sixoxe lawe kuhlelo lethu ube lela ngelihle
nathi siyabonga kakhulu
yebo-ke mavu that was our listener Rafael Ncube, he's from Powings in Plumtree, and he's saying that the hunger is stalking them there because there was a lot of rain which destroyed the crops. You know, some people have been saying these rains have been a blessing to them, but in some regions, depending on the soils, some people really lost a lot. And he's saying there's also the problem of COVID-19, but people are trying also to protect themselves and follow the government guidelines. Over to you.
Thank you, this. I'll go back to Maimonondo. If you're there, Tombodzukera Shakari, Mamuru Kutaura, Mikuti, Apapanike Paita, Matambuzi, Goma, Vire, Kuti, Mutemori, Kuti, Vanano, Gonaku, and Dakuchikoro. Uyeshe muri kusangana nezvimwe zvekuti vana vakuti ivo vakutora zviya zvinodzivirira pamuviri. Saka poitwa sei, panodiwa kuti paitwe sei kuti tisaone tichiramba tichisangana nematambudziko iwaya ekuti vana vechidiki nyanya vechisikana vawanikwe vachibata pamuviri panguva ino yeCOVID-19.
Ndinoona sekuti pari kuda kuitwa dzidziso yakakwana chaizvo yekuti vabereki vanga varipo kwete kuti vana vadzidziswe chete kuzvikoro vabereki vatsiko nenyaya yekuti vana ava kana vachinge vadzokera kudzimba vabereki vanosvikozviramba izvozvo nenyaya yekuti tichiri kurarama mumapfungiro edu ekare aya yekungoti vana vachiri vadiki tiri kutadza kunzwisisa isu sevabereki kuti zvinhu zvachinja mamiriro ekunzi asiyana nenyaya yekuti vana vedava vari kuyaruka nekukurumidza zvasiyana netsupa taiyaruka makare kare zvaitora nguva kuti tizoziya izvi zvepabonde saka ngatisanganai nechokwadi senyika toisa musoro pamwe chete tobatsira vana nevabereki kuti vanzwisise kuti nyaya chete bedzi inoita kuti zvende mberi ndekuti ngatinzwisisei zviri kuitika panguva iyoyo uyezve toisa musoro pamwe chete togadzirisa dambudziko iroro magadziriso andinofunga ndeyekuti vana havada kudzidziswa zvakanyanya dambudziko rinoitika kana iyo vachinge vaenda pabonde tisingatarisi zvepamuviri bedzi zvirwere zviriko nezvimwe zvakasiyana-siyana saka vana vanoda kuramba vachiwana dzidziso iyoyo yekuti nevabereki vakaiwanawo dzidziso iyi tinoona sekuti tinoita mushandira pamwe nekuti mudzidzisi bedzi ariko kuchikoro uku ndinoona sekuti anenge achishandira pasina nenyaya yekuti kana vana uyo adzokera kumba ane mamwe madzidzisirwo aanoitwa nemubereki akasana neanoitwa kuchikoro saka zvakadaro ngatinanganei futi nekuti pachikoro ipapo pave ne anonzi sexual reproductive health and services. Izvo zvishandisiro zvinoita sekuti kana vana vachishandisa panyaya idzo dzekudzivirira ngazvinge zvichiwanika. Hani maona. Saka ndinoona sekuti hurumende yakanga yatangawo chirongwa chekuti panoitwawo zvishandisiro zvekupfeka pazvikora. Asi iyaya iri kunetsera pavabereki vakabva vati kwana vedu vachiri vadiki mune muchida kuvadzidzisa chii. Asi ndinoona sekuti izvi zviri kuitika zvaakunyatso kutotidzidzisawo pevabereki kudzinza kwatiri ikoko kuti hatina kumhongwara. Zvinhu zviri kutoitika ende chiaramba tichisangana nedambudziko iroro. Zvaakutodawo vashoma vari kukwanisa kurovedzera vana vavo kuti vasapinde mudambudziko iroro. Saka nyaya iyi inyaya inoda vanhu vese, vatinoti mastakeholders, handiti wogara pasi woti chii chiri kuitika. Ndinofara neiyaya yekuti tsvakurudzo yakaitika iyi yevana 5000 ka yanga iri yekungoratidza nyika chete bedzi kuti kunze kwaipa vana vedu vari kusangana nedambudziko iroro nemhirizhonga. Ndambotaura pai zvichiti tinongora kuti vana vasikana bedzi. Ko vakomana ava ko tatarisa here nyaya dzezvirwere tisatatarisa nhumbu dzataona iyi zvichitumbuka. Ko vana ava vakachena here? Saka munoona kuti tinoramba tichiendera padambudziko rimwe chete iroro nekuti tanga tafamba chaizvo pachikamu chekudzivirira denda reHIV neAIDS. Pani ndinoona sekuti tikaramba takavarairwa sekudai tichingoti zviri kuwanikwa chaona chidzokera zvemashure totangazve kurwisana nematenda akasiyana siyana. HIV zvinoti necovid yadai kutekeshera inyaya zvinowandira hurumende zvinenge zvakutora mari yakawanda. Saka iniri kurudziro yangu yanga iri yekuti dai uyu denda iri irori repamuviri revana vari kuita misikanzwa misikanzwai ratariswa nemaziso maviri chaiyo raongororwa toona kuti pamudzivaro tingagona kuudzura takananga pasi zvachose nezvisingazodzokeri kumashure.
Mm-hmm. Maybe if you can just summarize in English what you think the way forward is when we look at the Catch-22 situation of, yes, there is a law permitting young girls that do fall pregnant that they can go back to school if they reapply. And also you were talking about, you know, the contraceptive issue. Can you just round that up and give us in summary what your views are?
Yeah, what I think is the way forward is that I think there's need for all stakeholders' approach. The holistic approach into this matter, so that at least when we address these issues, we are all agreeing, because the problem is that the teacher is on another side and the parent is at home. So the education which is being imparted to the girl child or to the child is different from that which she's getting from home and that which she's getting from the school. So despite the fact that this Education Act has been amended to allow these girls into school, I think also the government should make sure that they also facilitate for availability of human resources. For example, the teachers, they should be capacitated to be able to deliver, and they should be trained in terms of getting the actual skills that would also respond to the needs of these pregnant girls. And also I think they should also provide sexual and reproductive health services in institutions in these schools, so that they also cater for these girls who are also indulging, and maybe that will also bring safety and sanity in our schools. And also in terms of education, I think civic education with regard to sexuality, I think it is not supposed to be taboo. All stakeholders should come at the fore and talk about these issues, so that we, when we are responding to these issues, we are all at the same level. Because the problem which we are facing today or now is that we are also disgruntled and we are not speaking or talking with the same rhythm. We are at home, the other things, we are being socialized with other things, and we are also running out or running away from the reality of things. Because time is the world has been evolving. And nowadays, our young girls and young people are indulging in intersex. And we should take this as a reality. And we should educate our children. And also, to some extent, I think the other problem that we are also most likely going to face is that we are not sure about whether these young ones are still safe from HIV and AIDS, because when they indulge, I mean, the result of being pregnant, it also indicates that they will also engage in unsafe sex. So it is upon ourselves and even upon the government to really dig deeper and interrogate and get to understand the other consequences that are beyond pregnancy, so that at least we address these symptoms early before we also go back to square one. Because there's a country, I think we'd reach at a stage where we would say no, zero to new infections. But this indication of having 5,000 girls pregnant is also a warning shot to the country and to the government and to us as civil society to say we need to intensify our advocacy work around sexuality and also making sure that we have put mechanisms in place that would safeguard these young people for moving forward and moving into the future.
Thank you so much. If you can just hold on, Star, if you could go back to Mimecast, and then I'll take my Gungu, who's on hold right now, but let's go back to you, Star.
Yes, thank you very much. Coming back to you, Ms. Deborah Mkasa, ungasichazisela ke ukuthi lapho sesibona lapho elikwenzayo uke wathi kule internet lapho abantu abathengisa khona kumbuthe nguse ngombe ngama WhatsApp kuyini kahle kahle abakwenzayo njalo inzuzo bayithola yini njengoba uthe uzafica ukuthi umama ubaba umntwana bonke bathengisa nxa wonke umuntu ethengisa ukhona othengela omunye yini.
Okay, for those Abaguma associations, they are benefiting a lot because AMA associations, they've got AMA programs like in my SBVPA, we've got AMA programs. As now, Utiba and Nakuma WhatsApp, the tennis and an easy dozer over 10 years, advertise, you know. For those again, Abanguma associations, it's an appropriate. So many choose association. I wanna in a tihambelana lie, a seven lie. Now you put a man associations and allow aha but city council. If they appear whatever in city council executing now we are to now. So now why then you talk when a punjima. Of course guys of they will be fighting for one customer, then 1, 2, 3. You find the good cutting sooner for you, the hookers, and can have to be newer. For example, Nantan, I didn't make it. Ugumisa who came in Matalapana, Ukuma, the local, legend, anyone, Omnia to Chanapa, who to Chanapa, and the capital customers. Aguna that spends the end, Aguna that the author, a tennis of which I am to love a one that came out. But in other than general association, is a lazuki. Is place laying Yabogan, but in Italy, who sell the Gugus. So, nothing in that case. Kabachena man, associations, the food teacher, Nagama associations, I think this is like EPVTA. The Napoleon, the Sulama tenants, is another advocate. Good, how do you advocate for a certain issue? Everything would be committed as a community, as a man, as a family again. Mobile advocacy, the Rio Sindal. We would be able to do it. So when it was a benefit, if you join an association, is a multa. In the back, we want you to have a right. Then in an appeal again, in the morning, it takes 2 to 10. In Amazon, as London, in Latin Ketam, city council, if I am a pilot. Then in Lyo, which is city council, is turn up as a little government. I want a Lyo, I yes. Ibone layo amazenda aziphansi because these are the people ababambe i-economy, especially i-economy, i-sector esinayo yebambe ilizwe. Mfanele ukuthi konke sekwenzayo khathe sizitolo okay sabadivisa. Akusho ukuphela nomdabe simaziyo. Ni okay uyathi njena ukhela sokulomuntu okhezaphana lesitolo sakhe omunye sezaphana lezinto zakhe. So information yesi bambe economy yezibaba.
Mhm.
Ngoba futhi lezi lekamenti yethu kayibone thathe sikhozile ifuweli. Mayi kwezi ifuweli ngesikhathi sendle seCovid abantu besazalele. Asika relax phela asika 100%. Mayi yakhozi ifuweli. Ifuweli lana iza kwenza lezi zinto. Izitolo zana zikhozele amazenda ziphinde zikhozele labathengi. Ziphinde zikhozele labantwana besikolo. Thathe sikhozile cheyo sokubulawayo. Akuna mabhasi. Ukuthi ayidizi likhwelile. Abantwana besikolo abanye abahambi ngenxa ye-diesel. So it has to be tango government and the us to meet sihlale ku-round table sikhulume sifome sifake ama-policies ama-policies a-friendly akuhambelana nomumo wakhathesi kungaba ngama-policies lana azaba buhlungu khathesi kule policy leyo ukuthi abantu begade kuphela izimpuko izimpuko mina njalo emagogweni othi from khonaphana kuqalisa sila mabhasa by 2 or 3 atintsha naye and this community sibangaki sihamba kangaki sisiyathengisa sisiye emsebenzini sisezani kanti sisho kumele abantu beyezibhedlela beyehlatshwa amavaccini lawa beyezindaweni ezithize kuyakanjangani nakunga-transport
hayi kuyezwakala yenza kubamba-ke umlomo lapho siyabuyela futhi njalo kuwe very interesting views there over to you Marvelous.
Thank you very much. I'll be taking my second guest, Amaye Lucia Gungo. Sorry, Tanonoka, Kusokwansonga, Mchipinda, Mchirongwa, Sipinda, Yenyu, Mchitaura, Sare Nyonestare Organization, Yenyu, Uye Shukuti, Jisha, Murku, Batana Nashu, Makanangana, Nemazi, Maipangwa, Ino, Ye, COVID-19.
Aywa, Tinotenda, Chose, Sister Marvelous, thank you very much. Nekundipa, this opportunity. Inindi, Nonzi, Mai Gunguo, handiti kakana kuti pastor Gunguo zvese ipapo amudiri development practitioner as well inoshanda nemadzimai organization inonzi voice of peace organization kana uyewo zvakare ichibatirana pechete nemai Gunguo foundation iko zvine izvi mazuva ano zvatiri kupindana nazvo nezvekuti tiri kushanda nemadzimai echidiki vaya vaya vakatadza kupedza chikoro chavo panguva yavanga vachiri vasikana vachiri kuenda kuchikoro nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana vamwe ndo vakamitiswawo vachiri kuchikoro vamwe ndo vakashayirwa mari vamwe mari yaivepo but mabhilivhi emumusha achiti musikana haakodzere kuenda kuti achazongororwa vachiprioritiza kuendesa mwana womukomana kuchikoro saka izvozvi nemaprogramu atiri kuita ekuti vaya vanoda kusupplimenda ma-O-levels avo vari kusupplimenda ma-O-levels avo vagara vanga vachitorina ma-O-levels vari kuverenga vachinyora zvakare then tine vamwe wokuti anoti inini ndinavo ma-O-levels but handisikukwanisa kuendera mberi nechikoro tiri kuvabatsira kuita madiploma then kune vamwewo vanenge vaine madiploma avo vakaita A-level vakasiyarwa mari yekuenda kuyunivhesiti tiri kuvabatsirawo zvakare kuera kumayunivhesiti ndo purogiramu yatiri kumhanya nayo iyoyo kutarisa mukadhi yechidiki mushure mekunge taona kuti vakadzi vari mudzimba vakawanda they are not empowered economically so you find kuti chero vakaita machallenges vari mudzimba magender based violence especially iko zvino ndekuseCovid nekuti vanhu vakapedza nguva yakareba vakapfigirana mudzimba naana baba zvakawanda zvakaitika madzimai achirohwa apa pamwe zvekudya hapana nekuti vamari dzo vanenge vaine yese saka unoona kuti mukadzi anobva asangana nemachallenges but kana ari empowered aine chikoro chakewo aine chinhu chaari kuita chinomugenerata income anogona kusasteina mhuri yake nekuita kuti mhuri yake isapane nzara so ndo programu yatiri kumhanya nayo iko zvino tisi Marvelous.
Maybe if you can just tell us again your organization, what you're doing during this COVID-19 time targeted at women and where people can reach you in case there are some that also want to enroll on your program.
Okay, thank you very much. So what we are doing these days, we are working on a project where we are targeting women that could not finish their school when they were still school going age, some of them for different reasons. Some of them, because of their family beliefs, that did not believe that they should get the girl child, preferring to send the boy child to school, giving opportunity to the child, not the girl child. Some of them, they were impregnated when they were still going to school and could not finish their education. For some of them, it was totally poverty. They could not afford. So we have got a program that we are doing where women who did not do their O-levels are actually enrolling for their O-levels. Some of them are supplementing their O-levels. And some of them are even furthering their education to do a diploma. We are also helping those who are actually enrolling for degrees. We're also helping them as well. So those who really want to enroll in our program should get in touch with Mike Gungo. If they go to our Facebook page, all our details, our emails and phone numbers are there. But they can reach us on 072-555-093. So this is the program that we are doing at the moment.
And how are you actually conducting the classes, seeing as there is a lot of restrictions? Do you do these online? How are they done?
Yes, you know, because of the COVID pandemic, you know, learning institutions have realized that they have to change things. So most of these organizations, I mean, whether it be colleges, universities, or schools, they've gone online. So this is, we are also doing online programs. So it doesn't matter if a woman is in Marondera or is in another country, South Africa, Botswana, we are utilizing all the facilities. We are utilizing the WhatsApp. We are utilizing Zoom classrooms, so we're using every opportunity that we can get. So if those who cannot afford to go on Zoom because of challenges of budget challenges, they're actually utilizing the WhatsApp where we send PowerPoint presentations on WhatsApp for them to read, and then the lecturer will actually do some recordings and post them on WhatsApp so that they can listen to the audio. When it comes to examinations, they have to come to Zimbabwe for their examinations so that we really make sure that the person that is sitting for the examinations is the right person that we enrolled.
Mm-hmm. And how affordable are these classes?
Very affordable, very affordable. For example, I'll give an example for the diploma that we are offering, International Communication Diploma and NGOs. It's actually going for $300, the whole package, the whole program, for the whole diploma. And what we are also doing is we've got people, friends, that are actually helping those women who cannot afford. So after selecting the right beneficiaries that we see they cannot really afford, we are then helping them to pay for the school fees. But for those women, they are women who can afford. All they didn't get is the opportunity. That's what we are offering them. They are paying on their own. But for those who can't, you know, who are not able to pay, we are doing a selection. Strict selection to really make sure that they qualify for the help. And then we have friends that are helping to make sure that these ladies enroll in school.
Thank you so much, Amai Gunguo. Back to you, sir.
Yebo ke lapho sizwa umunye umhlonitshwa wethu unkosikazi Lucia Gunguo, yena ke osichasisela ngenhlelo ezenziwa inhlanganiso yakhe lapho esifundisa khona abesifazana okuchiyeneyo la ku internet bayafunda nxa ungenelisi ukubhadala bakubhadalela ukuthi lawe kube lokunye ongakwenza empilweni ukuthi ungatshoni uswele ukuthi wenzeni. Amazwi amqoka ke awakhulumileyo. Sesibuyela kuwe-ke Nkosazana Namkasa, ungasitshela ukuthi ezindlini lapha kwenzakalani ngalesi sikhathi se-COVID-19, abantu bakuthola yini ukudla okweneleyo? Uthe ama-school fees ahlupha, amanzi-ke abantu balawo, ukudla balawo, abathengisayo bathola inzuzo?
Okay, ngesikhathi sezindlini, ngingathi sokuhafa, abanye abakwanisileyo ukulima sebencedakala ngokuthi beze izilimo zabo noma nje sokulamacela, ngoba yonke indawo vele kuba okuhle khona kuba lokunye okubi. Sesikhuluma nabantwana besikolo njengoba njengakhuluma phambilini ukuthi ithule-challenge ezikolweni. Abantwana sokuhanjwa ngamalanga, ufanele ukuthi omunye umntwana uhamba ngemonday, omunye Tuesday, omunye. So i-sequence ye-education yabantwana isingathi vele iphansi okuthi abantwana bazaphika kunzima sibili, ngoba sikhonzide ukuthi last year abantwana babafundanga umnyaka wonke, and this year sebeqalisile. But i-pace yangkhona bayenza ngayo is not normal. although it's not normal. So we find the way to the Milata over the Labo Manago Kavana Kakun. Bunzi must be living in Jovana again after the movie. We find the way to over the Labo Manago kusukela khonapho ukuthi indlala zibhokile ezindlini amarenti yonke into vele ngathi i-COVID-19 leyo ibise okuningi kakhulu ibise ukudana ezindlini ngoba konke kukhwelile amarenti ukwaye nokuthi ezindlini abantu bebebhadala 100 and something isikhwele sikuyaba yi-1,000 something okuthi kugcina ku-affecta sibile ezindlini ngomumo noma abantu besiza khona kumumbo wangikhona wona lowo khona la mazambane kodwa abantu uyabona ukuthi kabacazimuli kabakho happy ngoba phakathi inside okuvale khona ukuphahla kunzima endabeni zokunkulusizi zokudla labantwana konke vele kungathi kunokunzima kakhulu.
Yeah, kuyezwakala. Marvelous. They Deborah Mkasa is saying that in most households you know, it's tough during this COVID-19. You find the mother, the child, and the father all going out there trying their luck on vending. And you can tell what situation that is. If you can give the rest of our guests a chance to speak, the last word, Marv.
Thank you. I will go to my ever nice Munando to just give us your last word, and then we'll finish off with my Google. My ever nice Monando, you can just come and give us your last word, Maswenye Pedisira.
Hello?
Hey, Taurae, you Maswenye Pedisira. Kutipangwaino ye COVID, you cannot tingo taroj between organization, and you just in brief.
I want to look at you say, Simon student, make you trust. Atena kuzokera mashure nenye yaede nda re COVID-19. Takaramba oti chingo chingiri rati jizitaba nawa. Varimu mujizizo jepamsoro. Tishi itana uma WhatsApp wa conversation. Pawai uya titukurugura nyayaza o zinoneza. Izu ziza chupusakana nazo. Wongo watakatari sana na oiko jino. Tulia kutitite sakuruzo. Iyo nozo tibatira kuti kana taa kuita maprograma. Ano batira wanawa. Tilinge tishinyato ziya kuti. Chupusakana. Chukuita tiriku kwanita ku address adambu ziko. Nenye ya kuti COVID-19 payaka uya. Yaka kondirisa matamudu kwa kasi ya na asi tuda kumi atu zisisa kuti shaka nyanya kuanda papi uyeze chizi nga itwa saka ya timo tipati unguye evidence based kwa programming kishanga taku itata kurudu manje manje uyeze njuna mwa kurudu rawa na osi wari kuko kumewa ni mabiriki kuti mfunga denda ilo rizwa raka uya raka ato shandura marala milo edu ende chaka sungi kwa kuti tite mshandura pamwe chiri sana ne denda ilo ri asi nani chikurudu rawa kuti ngatire geku visa jineze jiti kwa jineta kuti tiendele mbele shakata se chikoro wana ngarambe wa chingo simu zirwa ene waramba wa chikuru zirwa na yu wana kujibata ni umchunga
ayo wa chikuru chako naipapo chotimai gungu wa mongo tite mwe mchikimbu tu vataenda ilikuna ama imkasa taurain
ayo wa tinotenda mashoko angu ya kupezera ndiye kuru ziro kungoti kumukazi wechi diki akanditerera alikundizwa it's never too late. It's never too late. Atingarambe takagara mukudemba. Ngatichimeta iway forward. And the chikoro, no starting point. With the education, you never go wrong. So please, keep a day. Dokera kuchikoro. Dokoro za form 4 yako. Ita diploma rako. Ita degree rako. Ushandiro penyu wako. Newe muri yako.
Thank you so much.
Yebo ke siyabonga. Awakho ugcina ke Nkosazana Mtasa nje mbe ngama 20 seconds.
Okay, ngithi ezenda zilisoja on. Impilo yethu kayithobeli lapho njalo ngiqalisele khonapho asisebenzeleni. Singabi ngama-cry babies but let's follow ama-regulations ze-COVID-19. Let's sanitize mask up. Imask singaphongi isifake esilezini but siyifake up izivale lamakhala. Sibe ne-social distance sisebenzele abantwana singathi nomkhuhlane lo we-COVID.
Siyabonga amazwi lawo okuxwayisa. Sibonge ke uNkosazana Deborah Mkasa obulawa Vendors and Traders Association obesixhasile uhlelo olivalelisayo ke yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapho eWashington.
I'm up this
morning. Bye. Bye. Bye.